Mukuru webato rePeople's Democratic Party vatenda IBT vanove zvakare sachigaro wekomiti inoona nezvewaro weupfumi hwenyika muAlliance vati avaoni hurumende yeZANU PF ichitevedza zvayakataura mubhajeti iro rakaturwa nezuro. Vabiti vatiwo hurumende iyi ihurumende isiri pamutemo, uye chinodiwa kuti upfumi hwenyika hufambire mberi kutanga kuumba hurumende iri pamutemo nekuita sarudzo dzakachena.
Saka tisu kuti isu ve MDC Alliance gatigadzire nyaya yelegitimacy, gatigadzire nyaya yefree and fair elections, gatigadzire nyaya yepolitical institutional reform, gatigadzire nyaya yeeconomic.
Vabiti vati zviri pachena kuti hurumende yavamunangagwa haikwanisi kuronga upfumi vachiti kunyange hazvo ichitarisira kuwana madhora mabhiriyoni mashanu nechidimbu, iri kuronga kushandisa mari ingangosvika mabhiriyoni matanhatu. Vati havaoni hurumende ichiunganidza mari yainotarisira kuwana, asi vanoziva kuti ichatoshandisa mari yakawanda kudarika mari yainotarisira kushandisa. Vabiti vatiwo urongwa hwekuderedza uwandu hwemari inoshandiswa nehurumende wakaita sekudzinga mayouth officers basa hushandi, nekuti pane vashandi vaka wanda zvikuru vehurumende vasina mabasa vanoita vanofanira kubviswa pabasa kana kuti maghost workers.
So pane nyaya yekuti zvonzi vanhu ngavaregedze mabasa vane 65, asi tiri kuti imi vana chinambaro zvacho maane ma 70 years, ngati vana chinangarwa maane ma 75 years. So kana tiri kuregedza vanhu mabasa, ngatiregedzisei harahwa dzese dziri 65 years and above. Number 2, tiri kutorereko mayouth officer 3,000 yeti tine maghost workers 200,000, ngativabvisei tese.
Vabiti vati MDC Alliance ine urongwa hwakanaka chose hwekumutsiridza upfumi hwakaita sekurega kushandisa mari yemabond notes pamwe nekuti nyika ishandise maranzi ekusouth Africa.
Tiri kuti ngatitei financial sector reform, hakuna mari mumabhengi, vanhu vari kurara mumabhengi, mapensheni yehana mari. So tiri kuti ngatibvisei chipuka chegreening chinonzi bond note tochienda kusouth Africa kwatinonojoina rand monetary union tochingoshandisa randi zvakangodaro daro.
Mutevedzeri wemutungamiri weMDCT vaNelson Chamisa zvakare vachimirira kuwadzana East vati nhengo dzese dzeparamende hadzifaniri kutsigira budget iri sezvo risina zvarinobatsira munyika. Vanotiwo havatsigiri nyaya yegurukota rezvemari vaPatrick Chinamasa yekuti mauto apindure munyaya dzeupfumi.
Zvatiri kuona zvokuti masoja ndo akuita kunge mapurisa, izvozvo hazvitarisiri uye hazvina kunaka. Nebasa ratiri kuona kunyanya kumabhodha, ngakuve nemapurisa. Kana mava kuti mapurisa atadza basa, ngatizvange mapurisa anogona basa, kwete kuti tibve takuda kupfiza mapurisa tosvetsa nemasoja. Kuita kunge hurumende isingabatsiri yokutoona kuti maoko achagoni kudya sadzi, toda kunodya nemakumbo.
Budget iri rinofanira kupasiswa neparamende risati raendeswa kumutungamiri wenyika kuti asaine kuti rishandiswe. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangudla.